Mumwe mudzidzisi wekwachenda mbuya kwaRusape vafambai fambai vati mari iyi shoma zvikuru sezvo pasina zvainokwanisa kutenga.
Yai mari yawedzerwa iyi imari shoma shoma asa haina zvainoita. It's just a drop in an ocean. Haikwani kana kutenga chii, tarisei munoti haitengi kana kesi yeshuga zvayo. Saka hai imari shoma, tinoti hurumende haisati yatiitira kana chinhu. Ngaiitwedzere mari inokwana kuti tikwanisewo kurarama.
Sachigaro werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObert Masaraure vati kunyange mari iyi ikabatanidzwa nemari dzemihoro yavo haidarike madhora zviuru zvishanu zvinodiwa kuti mhuri yevanhu vashanu vararame pamwedzi.
Varayiridzi vatambira mari inokwana 1500 RTGS nhasi ichinzi ndiyo 40% yakavitwa nehurumende. Mari iyi tikaiherengedza nevanga vagara vachitambira inosvika pa 5000 RTGS. Panguva yekuti mari inodiwa kuti vanhu vararame vazvidyire vari vashanu mumhuri iri kunzi ya 17000 RTGS, idzo iri fedha yatinoona nge iri pasi zvakanyanya. Sazvoreva zvikuruva kuti kutambura kuvarayiridzi hakusi kuzopera.
Munyori mukuru weprogressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vati chiri kunetsa ndechekuti mari iyi haina kubuda munhaurirano uye ishoma zvekuti hairaramise vadzidzisi vari kukwangwaya nenhamo.
Tiri kuti 40% iri kutaurwa nehurumende iyi haina kubuda munhaurirano. Nepamusana pekuti mutemo wecollective bargaining unoti mari kana ichibhadharwa inotanga yaitwa nhaurirano. Toonesana nepamusana pekuti tiri kudavira kuti hurumende painorejesa maunion inenge ichiziva kuti iri kuitei. Zvino maunion aya arejesa yakuramba kunosangana nemaunion.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vati mari yawedzerwa yakafanana nemutoro wembwa. Vati vadzidzisi vanofanirwa kuwedzerwa mari kuti idarike madhora zviuru gumi nezvishanu kuti vararame sevanhu.
We are rejecting this offer because it is meaningless and impoverishing. The current level of the salary is very low, and when you give 40%, you are almost giving nothing to the educators.
Mari ishoma zvekuti wakawedzerwa ne40% hapana kana chori kuwedzerwa. Saka itotengi mari iyi ishoma zvikuru.
Hurumende inoti yafanopa vadzidzisi mari iyi kuti vafanobatsirikana apo vanenge vachiita nhaurirano munyaya dzemari yemihoro. Mune imwewo nyaya, vadzidzi vakawanda vapfekedzwa nguwani dzedzidzo vari kumba kana kuti virtual nekuda kwekutyira kuti vakaungana pachikoro chechinhu University of Technology sezvavanogaroita makore ese vanoparadzira chirwere checovid-19. Mumwe aswera akapfeka nhumbi dzedzidzo nhasi ari kumba ndimuzvari Vimbai Naishe Chitauro, avo vanoti vaishuwira kupembera zuva ranhasi vari kuchikoro nevamwe. Muzvari Chitauro vati vatadza kuona zvanga zvichiitika kuchikoro sezvo vanga vasina mabhanduru ekuvhura madandemutande.
Nyangwe hazvo zvichirwadza, tanga takatarisira kunge tiri iko nehama dzangu dzese neshamwari dzangu dzese tose tinyatsofara tese takawanda svika kunjere bada hatina kukwanisa. Aini kukwanisa kuti ndione zvishuwa handina kukwanisa Wi-Fi access hapana, sendizi yacho hapana. Saka kuti ziyako tione zvaitika hatitombudzira zvaitikapo.
Asi mumwe wevakanzi vange vari pachikoro nhasi nekuti vakaita zvidzidzo zvepamusoro vaIgnatius Sakala vati mufaro wavo mushoma sezvo vamwe vavakadzidza navo vatadza kunge vari pachikoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapfekedza vadzidzi vakapedza zvidzidzo zvavo vanosvika zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri, asi vazhinji vavo vanga vari kudzimba dzavo vachiona zvanga zvichiitika padandemutande. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.